Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nhasi nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster.
Kubvira kuwambwa kweindependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja. Zvinhu zvatoita west, taakuona kuti hapana hope. Vanhu vapererwa one netarisiro kuti kune zvisachinja here. Ndiyo maonero atiri kuita semao veterans. Zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvisangano zvatataita kuti tirikuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi huzere. Hatina.
Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Vakawanda vachiti vari kuyaura nenhamo. Mafashamu emvura oparadza dzimba neupenyu hwevanhu kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster vachirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wekereke shokorengo yekupedzisira kana kuti early time message vatonderai makaya. Vanoti nguva yeEaster inoreva tariro yeupenyu nekusunungurwa kuzvivi muupenyu kumutendi wese.
Pasika zvinoreva kutizvo mucherechedzo wekubuda pane chimwe chimiro tichienda pane chimwe chimiro. Chimiro chekanga chakatanga pakati pevana veIsraeri vachibuda muIjipita vachienda kuKenani. Nesuwo tiri kutaurira pamusoro pekumuka kwaKristu tichibva mukutukwa tichienda muupenyu. Saka ndo patenti chimemo tichikwanisa kunge tichirangarira pamusoro pePasika. Chinova chiitiko chinokosha pakati pevaKristu nokuti ndo chine tariro yekumuka uyewe nekupa upenyu husingaperi patiri vanonamata.
Mumwe mutendi wechechi yeSalvation Army, retired Commissioner Janet Mutewera, vanoti zuva reEaster rinokosha kumutendi nekuti ndiro zuva raakatakurirwa zvivi zvake zvose.
Zuva reEaster rinokosha zvikuru kumuKristu nokuti ndozuva ratakatakurirwa zvivi zvedu, ratakasunungurwa apo mwanakomana waMwari aenda kunotifira pamuchinjikwa.
Amai Mutevera, vanoti chidzidzo chingabate mutendi muzuva ranhasi rechishanu chakanaka kana kuti Good Friday kuzvininipisa sezvakaita Jesu akazviita munhu pasina nekufira vatadzi.
Asi vakazvideredza, vakazvininipisa, vakazviita munhu pasina kuti isu tiwane dzikinuro.
Sister Coletta Kamwanza, vecheche Roma, vanoti mushure meista vachatora kuzvidzwa sechinhu chavanoda kukunda muupenyu hwavo.
Chandofunga kuti ndichakunda mukati mweupenyu hwangu kushorwa. Ndinoziva kuti vanhu tinongoshorana mukati mweupenyu. Jesu vakashorwa ivo vari munhu mukuru, asi vakashorwa vakatukwa vakaita sei. Saka ini ndoda kutongozviona kuti Easter ino ichitongopera, kana ndakataurwa zvakaita sei, ndofanira kuzvidzamisisa kuti inini handisi chinhu. Asi Jesu ivo vakakwanisa kunge vachiita sei, vachiitwa zvakaitwa izvozvo, asi vakangoramba vakanyarara vachitambudzwa kudaro. Saka even ndakawana situation yakaita sei, ndofanira kufunga nguva ino. Ko inini ndiriwo chii zvangu?
Mupanzi wekereke yeFaith Ministries, Pastor Jacob Mafukidze, vanoti nhasi vachadya chirayiro sezvakaita Jesu nevadzidzi vake zuva ravatengeswa naJudas Iscariot. Pastor Mafukidze vanoti pasina kudeuka ropa hapana kuregererwa kwezvivi, nekudaro Jesu Kristu aifanirwa kufa sezvo ari nzira, zvokwadi neupenyu.
Pasina kudeuka kweropa hapana kuregererwa kwezvivi, saka kufa kwaJesu Kristu kunotiunzira kuregererwa kwezvivi. Romans obhari zvakare, tichiri vatadzi Mwari vakatida. Bhaibheri romba rati zvakare, ani nani anodana kuzita rangu achaponeswa.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti vatendi nhasi vari kurangarira kutambura kwakaita Jesu kusvika afa pamuchinjikwa.
Vhiki rino ivhiki ratinorangarira kutambura kwaishe wedu Jesu Kristu kusvika afa pamuchinjikwa nekuzomuka.
Vatendi vakawanda vaenda kumakereke avo munguva dzezuva rodoka nhasi vachida kuzonwa waini nekudya chingwa chisina mbiriso manheru ano sezvakaita Jesu asati afa. Zimbabwe ine vatendi vechikristu vanosvika zvikamu makumi masere nezvitanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Zvichitevera kubviswa kwemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, vanhu vakawanda vanga vachitarisirwa kuzara pamuganhu weBotswana neZimbabwe vachienda kuzororo reEaster kumusha, asi izvi hazvina kuitika. Shingirai madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatarisirwa kuita nhangemutange pamabhodha eramukobana nePlumtree zvichienda kunoona hama neshamwari mushure mekutadziswa kufamba kwemakore maviri nokuda kwaCOVID-19. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 pamugano iyi yaratidza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe rwatadza kutora mukana wezororo reEaster kunoona hama neshamwari nokuda kwokusabatika kwemari. Vatsanangurai gandava avo vanobva kuchiwesha asi vachiitira mabhinda uko ama akasiyana siyana muguta reFrancistown muBotswana vanoti vashandi vepamiganho havana kuwandirwa nebasa rwendo runo sezvo isiitika makore apfuura, kunyanyanyanya panguva ino yezororo.
Fambika zvakanaka chaizvo mutorendende mazuva ano necovid vanhu vasi kufamba chaizvo, saka unongosvika wokodhindisa wokochekesa covid yako wokodhindisa wotobuda. Vanenge vachitoti huyai pano huyai pandiri vanenge anoita nokugara asina zvaari kuita, saka vakangosvika zvinonzi
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muhabhoroni semudzidzisi amai Sara Mperengo vanoti vatadziswa kuenda kumusha nokuda kwekuoma kweupenyu.
Vanhu havana mari, petro yakakwira handizivi chikangani, iko nezvino kunge atokuma 13 kula yoga. Cooking oil iri kuita ma78 minimum, imwe ichisvika kuma85-88 kula 2 liters. Saka hazvisati zvamboonekwa kuti cooking oil ingasvike ikoko. Makore osandagara muno muBotswana haina mbosvika pakakwira kudaro, saka mari hakuna basically. That's why people vasiri kungotravela zvakanyanya.
Vamishek Fombai avo vanotyaira bhazi rekwamangongongo iro rinofamba pakati peGaborone neHarare vaudza Studio 7 kuti vanga vakatarisira kuita mari yakawanda panguva ino, asi zvakona n'anga murapwa achida.
Takasikusira kuti maybe mabhazi achava nehuwandu kozara mabhazi sezvamboitika before COVID. Manje hazvina kuitika nekuti vanhu vamwe havasati vasho nenyaya dzekutika mumapota. Vamwe vanoti havasati vaactivata makadhi avo vatova nemaissues akadaro. Vamwe ndevanenge vachichema kuti macovid test vatoti, but zvemacovid test zvavabvisa. Vamwe havasati vane shuwa nekuti macovid test akabvisa.
Chepanga mazano menyaya dzemabhizinesi uye vachishanda vakazvimirira muguta reFrancistown vawibwet mutoko vanoti ruzhinji rwakarasikirwa nemabasa kana makambani nokuda kwecovid-19 haruna mari.
Nhau inogona kunge ichikonzera izvi inyaya yecovid-19. Zvakaitika pacovid-19 ndezvekuti vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa avo, vamwe vakarasikirwa nemabhizimisi avo, vamwe mabhizimisi avo akutanga kusimuka iko zvino. Saka zvokwadi havasi vazhinji vane mari yekuti vafambe vachienda kuZimbabwe kunoona hama neshamwari.
Vanotiwo hondo pakati peRussia neUkraine yaitawo kuti vanhu vatadze kufamba nguva ino sezvo mafuta edzimotokari ari kudhura kwazvo, izvo zvoita kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muupenyu hwavanhu ikwirewo.
Uyewo zvakare nyaya yehondo yeRussia neUkraine ine chikonzero chairi kukonzerawo zvakare pakufamba kwevanhu, nekuti tinotarisa tichiona mafuta ekufambisa motikari kana kuti fuel yakuti dhurei chaizvo, yakakwira. Saka mumwe nemumwe unenge uchizvifungira kuti ndinoisa fuel yakawanda sei pamari shoma yandinayo nekuoma kwakaita zvinhu. Saka ndo maitikira zviri kuita
zvinhu zvose zvakaenzana. Mabhodha eramakobana nePlumtree dai ari kushanda kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti vanenge vari mumitsetse yakareba yemotokari nevafambi vabatsirwe nechimbi chimbi. Ndakamberira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakafa mutsaona yemafashamo yemvura mudunhu reKwazulu Natal kuSouth Africa. Mvura yakasimba iyi inonzi yakauraya vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana 340 mudunhu rekumabvezuva kweSouth Africa iri, pamwe nemuguta reDurban. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vachiri kushayikwa. Mvura iri kuramba ichinaya iyi inonzi yaparadza dzimba, kuputsa zvivakwa pamwe nekusakadza migwagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo Kandemiri wakaitika mafashamu emvura asingatsanangurike kudunhu reKwazulu Natal muno muSouth Africa. Mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikirwe nedzimba nemota, migwagwa chaiyo yakakanganisika, zvivakwa, mabhizinesis zvakakanganisika. Tichitarisa nyaya yevanhu vakashaya, pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino. Vamwe vari kuti 306, vamwe vari kuti 308. Asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvinhu kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nokuda kwemafashamu iwayo.
Pangadai paine zvizvarwa zveZimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya?
Pazvizvarwa zveZimbabwe manzwiro andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu makumi maviri 20 pachirungu vari kunzi vashaya nokuda kwe kwemafashamu aya. Ndo nhamba iri kutaurika. Asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva. Saka ndo mamirira zvakaita, hazvina kumira zvakanaka kudunhu reKwazulu Natal.
Tichitarisa nyaya yerubatsiro, mune rubatsiro iri rwamuri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori?
Kune masangano akasiyana siyana. Mazita acho ndoa andisiri kurangarira, asi pane masangano ari kubatsira nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo. Saka vanhu vari kutorwa voendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu ma safe house. Kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya zvekupfeka nekuti vamwe zvinhu zvavo zvese zviri kubva zvaparara nekuda kwemvura iyi. Asiwo hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisa tanyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvemusouth africa chete, asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti musouth africa mune masangano akasiyana siyana ezvizvarwa zvezimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana vezimbabwe vakavirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Rimwe sangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navasheuton Chiangwa. Ndakanganwa hangu zita racho, asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kwaZulu Natal kunomira nehama dzawirwa nedambudziko idzi. Tonzwawo kuti kune vamwe vemachechi vari kupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri.
Mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mnyaradzi Mukonza vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare muSouth Africa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nedenda iri vasvika pazviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri, kana kuti 5462. Vamwe vanhu makumi mana nevasere 48 vakawanikwa vaine denda iri nezuro, wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri namakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri nemasere, kana kuti 247,208. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vari kuronga kutumira mumwe mukuru wehurumende yavo kuUkraine. Rwendo rwepamusoro urwu runogona kutsinira kusvipira kweWashington kunyika yaparadzwa neRussia iyi, apo kupinda kweRussia muUkraine kwakapinda muzuva rechimakumi mashanu. Kutanga kwesvondo rino, mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vakati vaBiden havana urongwa hwekuti ivo mbune vashanyire Ukraine. Kutanga kwesvondo rino, mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine murwendo rwakanga rusina kutarisirwa sezvakaitwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope. Apo kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweUkraine, Russia yakazivisa kuti ngarava yavo yehondo yakakosha pane dziri mugungwa reBlack Sea yeMoscow yakanyura apo yaidhonzwa kuti iendeswe kunze. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisisa nekuputika kwakaita bhamba. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisa nekuputika kwakaitika kubva mukati, uye vashandi vanosvika mazana mashanu vaivemo vakakwanisa kuburitswa. Bazi rekudzivirirwa kweRussia rakapomera moto wakakonzera kuputika kwemabhambu aive mungarava iyi, asi Ukraine inoti yakarova ngarava yehondo iyi nechombo cherudzi rwemissile. Zimbabwe iri kupemberera nemusi wemuvhuro kusvitsa kwayo makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Vanhu vakawanda vachichema nerekuti vatungamiri venyika varasa gwara rehondo yakaitwa mukusunungura Zimbabwe kubva muutongi hweudzvanyiriri. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura ne Studio 7 vanoti kunyange hazvo nyika yakasunungurwa kubva kuudzvanyiriri hwevarungu muna 1980 havasi kurarama sezvavaitarisira muna 1980. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zuva reIndependence rakakosha chose, asi vanhu havana kusununguka kuti vararame sezvavanoda.
Hongu tiri kufara nekuti takabva mukati mokumbunyikidzwa naIan Smith, asi hatina kusununguka, hatina freedom, hatina mukana wokuti tiite izvo zvinhu zvatoda kuti tiite panguva inenge yakakodzera.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vachapembera nemuvhuro, asi havasi kufara kuti nyika inenge yadzokera kumashure pane zvayange iri apo yakasunungurwa muna 1980. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti vanoremekedza zvakanyanya vakarwa hondo yerusununguko, uye vaitarisira kuti vanhu vachadya vachiguta, vachienda kuzvikoro, kuve nezvipatara pamwe nekurarama zvakanaka. Asi vati makore makumi mana apfuura aburitsa pachena kuti vari kutungamira nyika varasa gwara rehondo yerusununguko.
Taona mu42 years apfuura vanhu vachiita kutambudzika kwakanyanya, kumbunyikidzwa, nzara, kusagara zvakanaka, kukaviwa nemapurisa, zvese zvinova izvo zvinhu zvatanga tisingatarisire Independence payakauya. Taitarisira kuti zvose zvaitwa nana Ian Smith nemapurisa eRhodesia kuti mugoni wacho wakavharwa patakazoita Independence, asi tirikuona hunhu humwe chete ihwohwo huchidzokera.
Vaenderera mberi vachiti pave kuda rusununguko rwechipiri, ndosaka zvakakosha kuti vanhu vanyorese kuvhota kuti muna 2023 vazvisunungure zvizere. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, avo vati hapana chekupemberera sezvo vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu havana fuma yokuti vafare, yokuti vafarire kuti zvatinakira. Ivo fuma chaiyo yokupemberera chaiyo havana muhomwe dzavo vanhu. Saka vanhu vasvika pakugumirwa, tamo kugedageda kwamazino. Saka hapana chimwe chinhuzve chokuti vanhu veZimbabwe vangamira vagoti hatazopemberera kuti tavana makore makumi mana namaviri tasununguka.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika handizvo zvavakaendera kuhondo. VaMativela vati vanoshushikana zvikuru kuti zvinhu hazvisi kufamba sezvavaitarisira vari kuhondo.
Kubvira kuwambwa kweIndependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja, zvinhu zvatoita wesi. Taakuona kuti hapana hope, vanhu vapererwa one netarisiro kuti kune zvisachinja here. Ndiyo maonero atiri kuita semao veterans. Zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvipangano zvatataita kuti tiri kuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi uzere. Atina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wevaimbove varwi vehondo yerusununguko, uye vari mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa, sezvo vange vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo iri muchikamu chevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti Independence Day izuva rakakosha, iro vanotenda basa guru rakaitwa nevarwiri vehondo yerusununguko.
Tese tinofanira kuya pamwe chete tivake nyika yedu pasina anosara masure, kana pasina anotarisirwa pasi, kana anozvidzwa, kana anobviswa pane vamwe. Asi takabatana tichitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka tisuve nevayo tinofanira kuungana kuti tivake nyika yedu. Saka tiri kunzwa mufaro mukuru, tiri kunzwa manyukunyuku nezuva iri. Sevechidiki tinenge tichivandudzwawo, tichipiwa dzidziso nevakuru vedu kuti patichazotorawo nyika iyi tichienda nayo mberi, kubva pari zvino navo zvichienda kumberi uko, tinenge tichiziva gwara ratofa kuteedzera.
Asi kunyange hazvo pane vamwe vasiri kufara, hurumende inoti iri kusumudzira upenyu hweveruzhinji nekuvaka madhamu, zvipatara, zvikoro pamwe nekugadzira migwagwa nezvimwe. Gore rino mhemberero dzokuzvitonga dzichaitirwa kuvulawayo. Mhemberero idzi dzaifanirwa kunge dzakaitwa kuvulawayo muna 2020, asi dzakamiswa nekuda kwechirwere checovid-19. Kubva muna 1980 mhemberero idzi dzaitirwa muHarare mumabiko ayo anopindwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvave nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pemhemberero dzekuwana kuzvitonga kwenyika. Mumwe wevanhu ava muzvare Chennai Mutambasere avo vari kuBritain vanotipa maonero avo.
Independence tinofanira kuramba tichitemberera nemhaka yekuti yakatipa mukana kuti tive tesowana rusununguko kubva kumacolonizers in 1980. Tinofanira hatifaniri kukanganwa zuva iroro, tizuva riri rakakoshesesa.
Kupemberera kwamaiita 1980 nekwamava kuita nhasi zvakafanana here?
Zvakasiyana. Kupemberera kunenge kuchida kuitwa unezve panguva iyoyo independence yati inofanira kunge ichikutaura something, ichitaura something kwauri chekuti unobva wati aiwa zvishuwa regai ndinopembera. Zvinonetsa kupembera muri panguva yekuchema, zvinonetsa kupembera muri panguva yekushaya, zvinonetsa kupembera muri panguva yekusimbirwa neupenyu.
Saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvichiri nehanya here nezuva iri?
Ndinoona sekuti hanya iripo asi kupembera nekuti kana ndakatarisa inini seinini ndakazvarwa 1980 ndakazvarwa nevabereki vaivawo vari mudiaspora vatiza hondo inoZimbabwe. Handiti panguva iyoyo ndopavanozochiti Chennai moyo Zimbabwe yauya nekuti vaitotarisira kuti sava muindependence paakutarisira kudzokera kumusha. Saka madiaspora e1980 vanga vachifara netarisiro yekuti pana kuchidzokera kumusha kwedu kuZimbabwe, vakava vachicelebrata. Ndinotenda kuti vakacelebrata paafrica unity square muno muLondon, vakafara chaizvo, vakafarisisa ngenyaya yerusununguko rweZimbabwe. Tichizotarisa ipo zvino 42 years later tine vana izuzu takatingazviziri zvirapwa zveZimbabwe nekuti takatokiza nhambo kuZimbabwe kuuya kuchizogara muno mudiaspora. Ukatarisa zvido zvedu zvido zvedu ndezve tinotarisira kuti nerimwe zuva tichazodzokera kuZimbabwe. Tinotarisira kuti nerimwe zuva hama dzedu dzatakasiya kuZimbabwe achava nekugara kwakanaka muZimbabwe. Saka naizvozvo kuti tizvinyanyotendera zvekuti tiri kuramba tichifara hazvichagoneki nekuti independence hachisi chinhu chekuti
avo vanga vari muzvare Chennai Mutambasere, chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reLondon, vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Kambani ye-Y2K Promotions inoti ichange iine mitambo miviri kutanga nhasi manheru muguta reLeicester, apo vaimbi vanosanganisira Wingy D, Alec Macheso, Mambo Duterere, Selma Mutukudzi nevamwe vachange vachifadza veruzhinji. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi vaAlex Marapara vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabuda neuwandu kuti zvitsigire mutambo wanhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Isusu mutambo wedu unonzi Summer Festival UK, mutambo wakabvira kure chaizvo, kubvira kuna 2009 nokutinoita every year. Maartist edu ari kubva kuZimbabwe ndi Wingy D, Selma Mutukudzi, Alec Macheso, Nox, Jazz Signal, Baba Harare naMambo Duterere.
Mitambo yenyu ichange iri kuitwa rini uye zvekupi?
Apa tiri kuungana kuno kuLeicester. Show yedu inotanga na 6 tichipedza na 2:30 makuseni. And then from there, mangwana Saturday tinenge tiri kuLondon, saka tiri kutangira paLondon O2 tichitanga ipapo from 3 PM until 11 PM. Uku ndokwatakatarisira kuti vanhu vanofanira kuuya nemhuri dzavo. Tinoda kutiwo vana vedu vakazvarwa muno especially vaonewo culture yedu, zvinoitikawo music yedu, vachifara nemhuri dzavo.
Avo vange vari vaAlex Marapara vekambani ye-Y2K Promotions vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuLeicester muBritain. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya ari kuvimbisa machikichori enhabvu mumhemberero yefainari yeIndependence Day Trophy ichatambirwa kuBarberfield Stadium nemusi wemuvhuro. Chirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika zororo reEaster pamwe negadziriro dzezuva rekuwana kuzvitonga kwenyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatendi vechikristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster. Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenje kulonkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Mabasa 2022 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje yilengi lamakholwa esiKristu eZimbabwe yamanyana lamanye emhlabeni jikelele. Ukunanza ikhefu lepasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelelanga likazibuse eIndependence Day.
Independence okamhla ka 18 April 1980 akafani lo independence omhla ka 18 April 2022 oka 1980 sasithabela ukuthi sithole uzibuse oka 2022 aku ukuzibuza silakho kodwa abantu abekho free abantu abekho ekhaya bayiziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Uzulu weZimbabwe wamukela ngemizwa ehlukene yomkhosi wokuthakazelela usuku lokunanza uzibuse olo Independence Day lonyaka owenzelwa kobulawayo okwakuqala imbalini yelizwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo lwesiKristu uFinus Bebe ocula ikobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani labantu asebefele engozini yebhasi ebithwele amakholwa enkonzo yeZion Christian Church ZCC eyenzakale izolo ntambama emangweni weJopa eChipinge esigabeni seManicaland seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lambili 32. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi lingozi yenzakale abakhonza eZCC besiya emhlanganweni wokunanza ikhefu lepasika lapho ibhasi kade bathwele isuke yaphuma emgoqweni yayatshayeka edongeni kwahle kwafa abangamashumi amabili lathoba munemunye 29 kwalimala kakubi abangamashumi amane. Abathathu babo bafele emotweni ebibasa esibhedlela seChipinge District Hospital. U-Assistant Commissioner Nyathi uthi ukudingisisa kwamapholisa kuveza ukubana ibhasi yesikolweni eseCharles Lwanga Secondary School kade ithwele abantu okwedlulisa amalawulo. Iningi lamakholwa esiKristu eZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele unanza ikhefu lepasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelanga likazibuse eleIndependence Day ngomvulo mhla ka 18 Mabasa. Amalungiselelo omkhosi walonyaka unanza usuku lukazibuse owenzelwa enkundleni eBarberfields kobulawayo asefike esibangeni saphezulu. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wamukela ngemizwa ehlukeneyo umkhosi wokunanza usuku likazibuse olweIndependence Day lonyaka owenzelwa kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo inkululo yiwo embusweni wabamhlophe ngomnyaka 1980. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umbuthano wokunanza usuku lukazibuse mhla ka 18 Mabasa oza kwenzelwa kobulawayo lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azabe ekhona. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi inhlupho ezibhekane leZimbabwe ziveza ukuba loba nje ilizwe lathola uzibuse akula zithelo zalokho uzibusa okungajabulelwa nguZulu waleli lizwe. Omunye walezincwethi uMnumzana Nkosana Dlamini uthi loba nje eleZimbabwe lathola uzibuse imithetho eyayisetshenziswa nguhulumende wabahuquluzi benotho lokhu ikhona.
Mina mbone kulezi zathu ezigcweleyo ukuthi sithakazelele uzibuse ngoba uzananzelela into ezalelwa inzalo yasimpini kazibuse azikagcwaliseki azikagcwaliseki inzalo yaseZimbabwe yalwela amalungelo oluntu esethulwa nguhulumende wabalungu kodwa ungananzelela kwamanje uhulumende khona kwamanje uqhubeka ngezenzo ezazisenza amabhunu ngesikhathi sikaSmith kanjalo ukuthi inzalo yaseZimbabwe kwamanje iningi yayo iyalamba
lokhu usekelwe isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msombuluko Ndlovu othi inkululeko eyalelwa nguZulu kayifezwanga
iqiniso endokumqoba abantu ukuthi i-independence ube uzibuse esithi silayo eZimbabwe samlwela thina njengezapho kuhlanganisa ibutho lethu elezibra u-independence okwamhla ka 18 April 1980 akafani lo independence omhla ka 18 April 2022 sasithabela ukuthi sithole uzibuse ozayo ka 2022 uzasilakho kodwa abantu abekho free abantu abekho ekhaya bayiziphepheli emhlabeni wonke jikelele
uqhubeke sithi ibandla lakhe lizaqhubeka lwela inkululeko yelizwe qobo ukuze abantu baphile impilo engcono
ukuthi siyathaba sithabela uzibuse khona kusobala ukuthi abantu aba enjoy independence ngabantu abaseduzane lebandla elibusayo kumbe izihlobo labangani kumbe abantwana yibo abaziyo abakholisa abathaphuzayo uluju iningi leli labantu baseZimbabwe bephila bephila nzima so hayi ukuthi mhla ka 18 April 1980 thina lebutho lethu lezibra kodwa ukuthi saziphuma embizeni lamafutha atshisayo siwela phakathi komlilo
umela sikawukhokela ibandla elibusayo ugaja lwabatsha lwezanup f youth league umnumzana Munache Mdudza
khulu kwelezi ngoba lisikhumbuza isibindi nabasakhulayo ngesikhathi iZimbabwe isingakabi khona kusese eRhodesia bathe benakubelo kuthathelwa kwemnyama abaqiniswela inkululeko 18 April izifiso zomuntu omnyama wonke zafezeka
eleZimbabwe lathola uzibuzi.
Lezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi abantu ngokuzayo bephula umthetho ngokudala amacala anjengokusela, ukuthengisa izidakamizwa lokunye okwenza bazondwe kakhulu nguZulu walelo lizwe. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasola okwenziwa ngabantu bokuza ngumnumzana Simthembile David Mphoseni ohlala eCape Town.
Abantu baseZimbabwe, Nigeria, Tanzania,
abasezanga ozowenza lana babezoyenza lapha eSouth Africa. Bayahlupha yonke into bayenze imess eSouth Africa. Drugs yibona. Even ungabona nalapha eCape Town yibona abantu abathengisa drugs like a sweet. Ikona okhluphayo idrugs nalaba baba fake doctors, ama fake pastors, fake traditional healer yibona.
Umphoseni uthi wethu zakwenziwa ngabantu bokuza eCape Town lezinye indawo.
Ama cable yibona abamesa yonke into lapha eSouth Africa. Imoto siyaphuma ama border yibona. Akunabantu balapha eSouth Africa bathatha imoto bazweze border yibona. Ezinye bazilayisha ezitrucking nasezikhonteyineni yibona.
Umphoseni uphinde wathi
abahloniphi kwanalengalo yomthetho lapha eSouth Africa. But if uphakwe Zimbabwe bayayihlonipha ingalo yomthetho yaseZimbabwe. Even namaphoyisa aseZimbabwe bayawahlonipha. But po South Africa you don't respect our laws and police.
Lokhu kusekelwa ngezinye njalo izizalwane zakwale South Africa. Kodwa abanye abantu abadabuka eZimbabwe bathi kulezizalwane zakwale South Africa ezikhangileyo. Umnumzana Ngqobani Shane Zondo ngomunye wabalombonolo.
Bana ma problem South Africa abangayaziyo ukuthi akhozwa ngubani. Uvuthi siyazi bayakhozwa iANC le abayivotelayo. Iproblem yibona, bona bavotela iANC 694 ibona iservice delivery elingatholiwe ngeANC necorruption yiyona yokumelene benibhekile nijongile le inike nama foreigner abathatha drugs abantu abenu aso ma foreigner. Bazithengisela kwabona emitshesitena kuna foreign ahlezi drug yinili nina.
Umnumzana Siyabonga Vundla uthi akumangalisi okukhulunywa izizalwane zakwale South Africa.
Ma unabantwana bakutshontshele ushukela unendlela wena ozodila nabo ngayo, kodwa ma kuzobuya kuzotshontsha umntakamakhelwane ushukela wakho iproblem leyo ngeke udile nabo ngokufana. So abantu beSouth Africa mina ngeke ngibablame babethi abantu bangaphandle bayamosha. Vele bayamosha bona, ngeke bazibhleme bona. Baright ma bebhleme abantu bangaphandle.
I-Operation Dudula inhlanganiso efuna abantu bokuza bexotshwe kwele South Africa isinabasekeli abaningi elizweni lonke jikelele loba izenzo zayo zichuthuzwa ngurhulumente lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje sikhanyela okwenzakala kwele South Africa, udlakela olwenzakala kulelo lizwe, abe South Africa behlasela abokuza besithi babathathela imisebenzi njalo badala amacala. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika lithi likhathazekile ngokufuthelana obuselizweni leSouth Sudan, okugoqela ukulwisana okusanda ukwenzakala phakathi kweqembu leSouth Sudan People's Defence Forces leSudan People's Liberation Army Movement in Opposition, ESPLM-10, esesigabeni se-Upper Nile. Umongameli Salva Kiir lomsekeli wakhe umnumzana Riek Machar abake balwisana bayihluleka ukuthi sisebenze isivumelwano sokuthula esasayinwa ngomnyaka ka-2018 esokuqeda impi yomdeni yona esiqhubeke okweminyaka emihlanu. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price uthi amaqembu omabili la kufanele ahlolisise okufanele akwenze ngesivumelwano leso. ESPLM-10 yazise ukuthi isisuka unhlanganiso yobona ngalesi sivumelwano ngenxa yokuhlaselwa kwendawo yayo ngelinye iqembu kungelasizathu. Umnumzana Price uthi ESPLM-10 kufanele icabangisise kuchanga lokho. Uqhubeke wathi abahlola ukuthi impi le ingaqedwa njani kufanele bedingisise ngodlakela olusanda ukuqhamuka njalo abalubangeleyo bajeziswe. Elemelika lithi uMongameli Kerr lomsekeli wakhe uMnumzana Masha kufanele bebone ukuthi baqeda ukuthobelana njalo basungula inhlelo ezimqoka ezilokhe zingakasungulwa ezokuvuselela isivumelwano sokuletha ukuthula okugoqela amalungiselelo okuloba isisekelo esitsha sombuso, imithetho emitsha yokuqhutshwa kokhetho, ukuhlonipha ilungelo lokuthi abantu bekhulume bekhululekile, babe lobudlelwano ababufunayo labanye njalo bebuthane ngokuthula. Izigaba lenhlanganiso ama-Intergovernmental Authority on Development kufanele bephuthume behlise ukuthobelana phakathi kwabantu njalo besungule uhlelo lokuvuselela ukuthula. Amaqembu wonke kufanele avume ukwetheswa umlando ekubhidlikeni komumo okhona, kutsho uMnumzana Price. UMongameli Kerr lomsekeli wakhe uMnumzana Masha abazamanga ukuthi inhlamvu zesivumelwano ezintsha zisebenze njalo bobabili bayinqaba imizamo yokuthi eleSouth Sudan libe lokuthula, livikeleke njalo abantu balelo lizwe bephumelele futhi beqhubeke bezama ukukhuphula impilo zabo. Ilizwe leMelika lithi wonke amalunga eqembu le-Revitalized Transitional Government of National Unity kufanele athathe amanyathelo afaneleyo ukuze kubonakale ukuthi athembekile ebantwini beSouth Sudan kusukela ekulandeleni lokwenza iziqondiso zesivumelwano sokuthula somnyaka ka-2018 zibe semthethweni.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, zithobelene inkunzi zomdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders kanye leDynamos phambilini komdlalo wenkezo ye-Independence Trophy wona ozaqhutshelwa ngumvulo enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leDynamos yilo eliphakamise inkezo ye-Independence nyakenye ngemva kokunqoba ele-Highlanders ngethukanya, njalo umqeqeshi walo uThundira Indiraya uthi lalo nyaka bazaphinda umphehlo.
We are the holders, the current holders of the cup.
Yithi esiphetheyo linkezo njalo sizimisele ukuba siyithathe sihambe layo koBulawayo, kodwa siphinde siphenduke layo esikolweni ngolwesibili ngemva kokuba sesinqobe ngomvulo. Umdlalo esingasoke siwuthathe kalula lowo.
Nakwelinye icele ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda yena uthi inkezo izahlehisanga le edolobheni lakoBulawayo.
Sizazama sibinye ngamandla ethu wonke siyuthi sibi sikhaphu labeBulawayo njengoba ivele iseBulawayo khona lapho thingasuyisi siyangayo. Esingakhohlwa ukuthi lapha sizocelebrate iZimbabwe yethu, wonke umuntu vele ebuye, singathi amasupporter ayilenda kuphela but wonke umuntu ebuye ezobukela ibhora sizokholisa sibabeke.
USibanda kanye le mvimbi yeqembu leHighlanders uPeter Mudua kabadlalanga kuhle nyakenye komncintiswano ofanayo, kodwa uMudua uthi lo nyaka bazabopha zeqine.
Abona mtofuzo yeDynamos and the community kukhangelele yithi kakhulu isithembile kuzoDynamos, ngingatonzinga ukuthi sizadliwa.
Iqembu leHighlanders ngalidlalanga kuhle emdlalweni walo weligi eliwudlale ngempela viki yedluleyo, lapho umdlali oqhuba kuhle kulezi nsuku unqoba izitha masuku angazange adlale khona ngoba elimele. Lo mdlali uthi usengadlala ngomvulo.
Hayi, ngani kuyathembisa umfokazi kodwa hayi, ngani kuyathembisa ukuthi uyabe khona uzadlala naye ngokuzikhandla ukuthi iqembu leHighlanders inqobe iqembu leDynamos.
Iqembu elizanqoba ngomvulo kubikwa lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola aseMelika, kuthi lelo elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola aseMelika. Amaqembu lawa azangena kumdlalo wangomvulo ngesikhathi kulomehluko omkhulu ekudlaleni kwawo kumidlalo yeligi, njengoba eleDynamos bilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo elitshumi lanye, kuthi eleHighlanders lona lihlezi endaweni yetshumi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuli viki ku was a Friday, njengoba amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele inanza ikhefu elePasika. Limpela viki sicabange ukulethulela umculo wengoma zokholo lwesiKristu uFinus Bebe, yena-ke ocula ekoBulawayo njalo engumfundisi welinye lamabandla esiKristu ngakulelo dolobho. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda.
Kijabuka phela.
Kulapha indodana kaThixo uJesu Kristu yabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Ngisho njalo iBhayibheli. Mfundisi, ake sizwe imbali yakho.
Zalwe ngakhulela ematotsheni lapha koNtunjambila, ngafunda eLukati Primary School, ngazofunda eMbuyazo Primary School, ngayafunda njalo eBhaja Secondary.
Umfundisi udala ungena kwezomculo.
Angiqale ukuhlabelela ngisesikolo ngugrade 4 ngilokuyigroupu kwami nje okuncane. Ngazohlabela nomalumami uAndrew Maphosa owayehamba leMabhodo Brothers. Ndawonye lo Obadiah Mathulani. Ngaze ngangena ke estudio ngo-2013 lapho engiqale khona ukusebenzela estudio. Ngisebenza lo Pesi, uJust Pesi Studios.
Bethanda abaculi abaningi abebomenza wangena kwezomculo
ngamajaha embube kanye noAlbert Nyati akade befika esikolo sethu eLukazi Primary bezohlabelela nje kwaya nje ngoba kube kusemulini ngahlabela labemuli ngaze ngaya ngasindiswa ngaqala ke ukuhlabela ingoma zomculo wevangeli aqhubeka ke ngithumayela ivangeli ngingumfundisi under ibandla le End of Age Christian Life Ministries. Abaqaphele indlela abaphila ngayo, baqaphele izinto futhi abazenzayo besasemhlabeni, ngoba kuzophela kuzofika isikhathi lapho kuzomela babhekane nalezo zinto akade bazenza, baphendule njalo phambi kukaThixo ukuthi benzeni ngale impilo uNkulunkulu abethembe ngayo. Izingoma zami abantu bangathola ama-CDs estudio okuthiwa yiVelocity Records lapho engisebenzela khona.
Bese uhlelo woza Woza Friday sithakazelela ikhefu lePasika silo Pastor Finals Pepe. Libe le khefu elingenangozi, uNkulunkulu alibusise, igama lamunye eze Jesus Banda.
Oh,
Check to put in company. What's the demand for the union? When I'm
ehlukane sihlobothi esikhangela ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi lamakholwa esiKristu eZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele unanza ikhefu lePasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelanga likazibuse ele-Independence Day. UZulu weZimbabwe wamukele ngemizwa ehlukeneyo umkhosi wokuthakazelela usuku lokunanza uzibuse welizwe olwe-Independence Day lonyaka owenzelwa koBulawayo okwakuqala embalini yelizwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zokholo lwesiKristu uFinos Bebe ocula ekoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City pelasonto elijukela njalo lePasika elihle.